Vanotikisa ava vanoti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mumba mani sezvo bato rezanupf riri kubvumidzwa kuita misangano asi vanopikisa vachirambidzwa pamwe nekusungwa kana vaungana. Mutauriri wechimwe chikwata chebato recitizen coalition for change vapromise mukwananzi vanoti mapurisa haana simba pamusoro pebato rezanupf.
Zvekuti ZANUPF ndeyoganoita musangano tazviramba hatisi takazvibvuma zvinhu zvakadaro ende ivo vezanupf nemapurisa pamwe chete nevemutemo wese vanofanira kuti vaone kuti munhu wese atendedzwa kuita musangano kwete ZANUPF chete. Nevetsadhaki vanofanira kuziva kuti vaone vaongorore nyaya yekuti ZANUPF zvinhu zvairi kuita hazvisirizvo zviri pamutemo wenyika.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri wemovement for democratic change inochungamirwa navadouglas monzora vachengetai guta vanoti ZANUPF inoita zvainoda pasina zvainoitwa vachiti zvinotyora kodzero dzemamwe mapato.
Kune mapurisa runokwana rutanhatu mwedzi uno chete kuti tivazivise kuti tichazenge tichiungana asi zvidziviso zvese izvozvo hapana kana chimwe chete chavakabvuma. Zvakadarozvo tiri kuona isusu ZANUPF kumatima nenyika vari kuungana vachirangana kuti vaparadze vaponde bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe vachiti ivo 2030 vamunangagwa vanenge vachipa.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vanoti sebato vanotevedzera mutemo kuzivisa mapurisa vasati vaita misangano.
Isusu sebato rezanupf tinoremekedza nekutendera mitemo yedu yose yemunomukati menyika yedu yeZimbabwe. Mutemo wenyika yedu hauvandi, uri pachena. Unotaura iwo kuti kana pane chirongwa chinenge chichida kuitika varungi vacho vanofanirwa kunge vatsvaka mvumo kumapurisa dzekuti vange vachiungana vachisangana. Zvinova izvo zvatinoita isu sebato kana tichinge tine misangano yedu.
Mutauri wemapurisa munyika yose vaponyati vati mukuru wemapurisa Mbune General Godwin Matanga vachazivisa vega kuti zviri kufamba uye vachataurawo pamusoro sei nenyaya yekuchenesa maguta zvikuru Harare. Apo vemapato ezvematongerwo enyika vari kuchema-chema nezviri kuitwa nemapurisa vanotengesa mumigwagwa vari kuchemawo kuti vari kubviswa mumigwagwa zvave kuwedzera nhamo sekutaura kwaamai Mabo Chenai vemuchinhoi.
Vatisiyo tichitengesa kwete kuti vatimhanyise tichibvai tinoenda kupi hatina kana chokudya nevana kana mari dzokubhadhara marendi mwedzi wapera.
Mumwe akabviswa munzira maitengesera zvekudya kuti awane raramo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai Penelope Uchu vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya sezvo vave kushaya mari yekutenga zvekudya nekubhadhara rendi. Vaimbove mumiriri wemutasa central mudare reparamende vaDavid Tekeshe vati vanotengesa vari kubviswa mumigwagwa munzvimbo dzakawanda. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesa reVendors Initiative for Transformation vaSamuel Wadzai vanoshoropodza danho rekubvisa vanotengesa nekuda kwemusangano wemazuva maviri.
Isusu seboka reviset ndinofunga tanguva nenguva yakareba tichitsoropodza danho irori. Munoona kurarama kunosiyana. Vanhu takajoina kuita chivenda ichi kuti tiriritire mhuri dzedu. Saka kana toya takubviswa mastreets ine nhau yekutoda kuchenesa kuitira meeting inenge ichida kuitwa. Hatirambi kuti mastreets anofanira kunge akachena asi zvinofanirwa zvichiitwawo takatarisa raramo yevanhu.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti madhorobha akawanda munyika azara nemapurisa anenge achingofamba-famba. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.